Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani kuti pari kuchowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai. Saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho nongosiri kuenda kure nokuti transportation imwe haikuna, like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwa some sort of makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Saka zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date chairo chairo kuti zvinhu zvinoita normal rini.
Kopanyaya yekumabasa nekuzvikoro uyezve nenyaya yechikafu zviri kufamba sei?
Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Kunyaya dzechikafu pavhurwa vhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder futi online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamunenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikokoko. Iye zvine izvi maZimbabweans hatisati tane muZimbabwean abatwa nechirwere, asi varipo maZimbabweans akatoti one day ari kugara kuHohan, vari kudzidza, vari kumauniversities. But chikafu ndakatombotaurawo neveembasi yedu, vakataura kuti yanzi chikafu vana vakaendeserwa chikafu.